Vagari vekuno kudotito, vakaita savasame osande, vanogara mubhukure kwachiutsa, vanoti vana vazhinji munharaunda mavo, vari kurasikirwa nenguva yakawanda vasiri kuenda kuchikoro, sezvo vabereki vazhinji, vari kutadza kubhadhara mari dzinenge zvidiwa nezvikoro. Vasande, vanoti vana vazhinji, vava kuswera vachipota nemadziro vasingaende kuchikoro, sezvo vari kudzingirwa mari dzechikoro. Vasande, vanoti vabereki vazhinji vane zvikwereti, vave kusungiswa nezvikoro izvi.
Zvakafanana nenyaya yekuti hurumende dai ikakwanisa kunge ichibetsera panyaya dzezvechikoro izvi. Kozi Ministry of Education iri kutaura kuti vana havafaniri kunge vaidi vachidzingwa. So from there you can see kuti iwe watadza kutengerwa chii, zvirimwa zvako zvakanaka. Watadza kutengerwa zvirimwa zvako zvakanaka sedero. Panozoitika occasion iyeyo yekuti vana vobva vazosvika paextend yekuti akuda kudzingwa kuchikoro. Pakudzingwa kuchikoro paya paya wakuzopedzisira wakutumirwa zvikonzi. Watumirwa zvikonzi, at the end wakupedzisira wasungwa pamusoro paizvozvo. Yet apeyo zvirimwa zvako zvezvi zvaunenge wati zvinge uchitengesa hazvina kutengwa mune zvakanaka. Yet mainputs futi toti wakwanisa kukwereta kugovernment anononga kudi kuuya. Saka ndo imwe problem yandokwanisa kudai government ikakwanisa kunge ichidii ichitipedzera pane izvo.
Mumwe mubereki vaFibion Muganda, avo vanogara mubhuku rekwamugari mudotito makare, vanotiwo denga rakavaseka gore rino zvekuti havana kuwana goo rakanaka kuti vatengese vagowana mari yekubhadharira vana vavo mari dzechikoro. VaMuganda vane vana vashanu avo vavanoti havasi kuenda kuchikoro pari zvino zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa pachikoro nechikonzero chekusabhadhara. Kunyange hazvo zvikoro zvekumaruwa zvichibhadharisa mari iri pasi kana zvichienzaniswa nezvemumaguta, vaMuganda vanoti sezvo vasina kukohwa zvakanaka gore rino hapana kwavachawana mari yekubhadharira vana chikoro, uye vanoti vave kutomirira kana vakohwa mwaka unotevera kuti vakwanise kudzosera vana kuchikoro.
Panyaya yekudzingwa kwavana vechikoro, sekutaura kwaakaita hurumende kuti hapana mwana ari kudzingwa, takanga tazvitambira vabereki tikati zvine zviri raiti. Asi pashure pezvo isusu mubereki ndiende neshuwiro yekuti mwana wangu ndichimuendesa kuchikoro ndoda kumubhadharira mari. Asi nedenga pakarakatiita mvura yakaita shoma shoma, senharaunda inei dotito inei mvura yakaita shoma zvikuru chaizvo. Saka nekudaro takatadza kuzoti tikwanise kuwana chikafu chokudya, takatadza kuwana mari yakatikwanira kuti tikwanise nichiendesa mari kuvana chikoro. Takuoneka takusungwa futi mukati macho.
Vakuru vezvikoro zviri munharaunda yedotito vakaramba kutaura neStudio 7 kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, vachiti mutemo wavo webasa hauvabvumidze kutaura nevatori venhau. Pasi pechirongwa chekubatsira vana vanoshaya cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM, hurumende yakapihwa mari inoita iyo mamiriyoni 10 nemashanu emadhora yekushandisa muchirongwa ichi. Nyange hazvo yakanga yakumbira mari inoita mamiriyoni 41 nemashanu emadhora yekushandisa mugore ra2014. Mumwe mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanhu vaSydney Mishi vakaudza paramende kutanga kwegore rino kuti mari yavari kupiwa ishoma, nokudaro vana vechikoro vanodarika 450 ezviuru vachatadza kuita zvidzidzo zvavo. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvedzidzo vaLazarus Dokora vakataura pakutanga kwegore rino kuti hapana mwana anofanira kudzingwa chikoro nepamusana pekutadza kubhadhara mari, vachiti zvikoro zvinofanira kupedzerana nevabereki. Nekune rumwe rutivi, bumbiro idzva remutemo yenyika rinoti mwana wese ane kodzero yekuenda kuchikoro. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru, avo vakaita mhemberero masvondo mashoma adarika dzekupasa digiri repamusorosoro rePhD padotito secondary school, vakati vakaitirira mhemberero idzi kumaruwa senzira yekukurudzira vari kumaruwa kuti vakwanise kuendesa vana kuchikoro, zvinozoita kuti upenyu hwevana ava huve nepundutso. Amai Mujuru vanoti dzidzo chinhu chiri kukosheswa zvikuru nehurumende, nokudaro vana vose vanofanirwa kuenda kuchikoro.
Ndiri kuitira kwamuri munonyara kuti ndakura achikoro hachichapinda. Aiwa zvandaita zvakwana, dzidzo haina ndakwana. Dzidzo haina ndakura. Dzidzo yakanakira pabudiriro.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti Zimbabwe nyika inozivikanwa zvikuru nenyaya yedzidzo muAfrica yose, asi mbiri iyi haina chainobatsira kana vana vazhinji vekumaruwa vakaita sevana vava muganda vakaramba vachidzingwa chikoro nepamusana pekushayirwa mari yedzidzo. Kudzamara dambudziko iri ragadziriswa kuvaka zvikoro zvepamusoro munzvimbo dzinoshaya, hakuna zvakunobatsira nazvo sezvo vadzidzi vakawanda munzvimbo idzi vasingakwanisi kuwana mari dzinodiwa. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Thomas Chiripasi.